manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo zvita 15/2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti achange achishanda nehurumende mukuedza kuita kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa munyika Vaimbova mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vanoshoropodza kuputswa kwedzimba nemakanzuru dzichinzi dzakavakwa zviri kunze kwemitemo. Zvikwata zviri kupinda muPremier Soccer League zviri kuremerwa nekutambira mitambo yazvo kune dzimwe nhandare mushure mekumiswa kwenhandare idzo zvaishandisa muDivision 1. Indiyo mimwe yemisoro yanhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutungamiri webato rinopikisa Recitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havawirirane nezviri kuitwa muguta reHarare pamwe nemamwe matunhu emunyika zvekuti kanzuru iri kuputsira vanhu dzimba dzavanenge vakamboregwa vachivaka vachamisa vanoti zvinovashamisa kuti munhu anoregwa achivaka imba kubva pafoundation kusvika aisedenga nekutotanga kugaramo ozotanga kutorerwa matano ekuputsirwa imba yake Mashoko avachamisa aya anouya nguva shoma kanzuru yeHarare ichangobva kuputsa dzimwe dzimba mumusha weBelvedere muHarare ichiti vanhu ava vakavaka dzimba idzi zvisiri pamutemo. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Unorega munhu achivaka imba yake kubva pakutanga pafundishe hinde nepo. Rufu lezo, kuna shiko wapen, uchino pukanya nebrudeza. Po, uwa ya makapeta, po mare ya kapeta na ipapo. Kwa hiyo ya muri kiteza uyo nye diziri, ya muri kiteza ya makatapira, mwezi kutada kutunga nilina. Mwe makatarisa kini chaka shata, chichitukutuko. Mwezi kwa manya manya, rala zenziri, nilisina kwa anema, saka inche ucho, akulona kwangu. Kutinyele nika ya gabirisu, kwangu kwa kuchitwa, kumisoroko. Ndamusoro ndabichinje magerero emusoro rasta yakagara naye yarenga kusvika kumukumbu haichaiti pakuda rekatinywa tombodanyewe ta mutungamiriri mutsva vatungamiriri vatsva vane muono mutsva vane mwoyo mutsva mutungwa itsva vane maziso matsva vane maoko matsva asiwo vane mabatiro nemaitiro matsva
Nyaye huori vachamisa. Idambudziko rabata chero pai muZimbabwe. Iri ringava basa rokunzi ringatarisirwa kuhurumende chete here kana kuti wese mwana weZimbabwe anga aine chekiita nekurwisana nedambudziko iri.
Aiwa kutsvaira mumba hakusi kwemunhu wose. Kutsvaira mumba ndekwababa naamai. Kana vana vachizotsvaira vanenge vati tsvairai mumba. Hatingangoti maziso ose, maoko ose. Hazvina hongu tinofanira kubatirana asi zvine anotungamirira. Anotungamirira iyi hurumende anotungamirira ndevakapuwa kunzi vange vachichengeta dura renyika nekuti muri kudiwa muri kuita zvibvuto zvirikupfukuta nyika mudura renyika mudura renyika hamusvikinana vanhu vose vose munosvipa nevaya vanenge vachichengetai dura renyika kunhambo dzekuti vachengete dura renyika avo vaakunopaza dura avo vaakunovaza dura ndopanonetsa paya kuti vanzifudza mombe pachinhambo chekuti ufudze mombe iwo waakudambura mwaso utinwa mukaka uri wega uri burwa munhu ngaazodzana achichengetera kufunda kwake anozvichengetera ruzhinji anozvichengetera mhuri nemusha anozvichengetera kuti munhu nerugare mukaka uwanikwe mumba asi patinoona ndevekuti kungotumwa kudai mombe yekurondera uchikamawo kamukaka unofanira kukama wakarisazira kwete kukama wakatarisa mugapu sezvatinoona zvinoitwa izvo
saka zvingagadziriswa sei izvi vachamisa
ushe madzoro hakuna unoramba atarisa kusiri ana asadhi vakabuda vana husena vakabuda kana ani unozvitingirichidza chepo unobva saka hakuna unogara napo nokusingaperi chero chipikiri chinorerwa pamadziro chinodonera pasi nemudhuri wacho paunodona saka ngatizvizvisi chingakugadziriswa utofumirisi chingagadziriswa vakuru venyika chingagadziriswa chinhu chokutanga vari kumberi nekuti patsika remberi ndepatsika rekumashure makumbo ngaaone kuti remberi kana rikatsika pakanaka rekumashure rinoti pakanaka asi remberi rikatezemuka rekumashure rinotezemukawo mutumbi wese wobva wake rakata kuwira pasi
avo vanga vari vaimbova mutungamiri weTCCC vanelson chamisa vari parunare muharare najonga kanzemiri westudio 7 mutungamiri werimwe remasangano anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association ZimRights vadzikamai bere vanoti sangano ravo richange richishanda nevadare nemakurukota ehurumende mukuedza kugadzirisa nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu vabere vanoti sangano ravo riri pakati pechirongwa chekuremekedza vanorwira kodzero dzevanhu vari kumaruva senzira yekucherechedza mabasa avanoita ngatinzwei hurukuro yataita navabere nezvenyaya iyi
zvirongwa zvakawanda zvatiri kuitawo seZimRights chekutanga chatiri kuita chandakuudzai ndechekuti tiri kuremekedza vanorwira kodzero dzevanhu tine mahuman rights defenders vasiri vaya vamunowanzonzwa pamhepfenyuro senyu kudai dzimwe nguva vatori nemazita amusingatombozive vari kubva kumatimana enyika tine gwaro guru rinonzi state of civic space zvekare vatiri kulonja munguva iyoyi yatiri kutemberera mugwaro irori tinotarisa mashandiro emasangano anokwana ivo 67 munyika yezimbabwe tivananganidza tichibvunza kuti mashandiro amuri kuita imimi semasangano akazvimirira ega ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo
mataura imi kuti muchange muri kuwanikwa imi muchipembera vamwe vari kurwira kodzero dzevanhu vanobva kunharaunda dzakasiyana-siyana makavasarudza sei ava
ZimRights yakatekeshera nenyika yese ine matunhu anokwana 11 saka mumatunhu imomo mune mapoka anotungamirira matunhu iwayo kufambisa nyaya dzekodzero dzevanhu saka dunhu rimwe nerimwe rinotsvaga munhu waro anobva kudunhu ravo wavanoti mugore ra2024 ndiye akava murwiri mukuru akafambisa mberi basa rekodzero dzevanhu izvi ndo zvaakaita mazita iwayo vanouya kusangano guru reZimRights rinozikanwa nekuti National Council ndo vanobva vauerengedza mazita 11 atataura nezvavo iwayo ivavo 11 vacho vanowanawo ruremekedzo rwavo rwakakodzera asi pa11 ipapo panozotsvagwa mumwe chete anowana ruremekedzo rwenyika yose poita zvekare mumwe chete achawana ruremekedzo rweinonzi personal sacrifice munhu uyu akaisa upenyu hwake panguva yakaomarara achisacrifisa zvinhu zvakawanda kuti basa rekurwirwa kwekodzero dzevanhu dzaambeemberi ndiye anova aita wechi2 pamusoro pevanhu 11 vatataura nezvavo ivava
muri kumbowanikwa muchitaurawo here nehurumende pane zvimwe zvinyunyuto zvamawanikwa muchitaura takanyanyotarisa nyaya yekodzero dzevanhu munyika
25 November tanga tiri kuparlamendi tikurukura nekomiti yeparlamendi inoona nezvesecurity defense nenhau yeinonzi iyo the Vagrant Act takaisa petition ikoko Vagrant Act inopa masimba kumapurisa kuti venge vachisunga vanhu ava vasina nepekugara vanowanzowanikwa vari mumigwagwa saka Vagrant Act iyoyi takaona kuti inotyora kodzero dzevanhu saka takaendesa petition yedu kuparlamendi ivo veparlamendi vakati yaititaurirani tikaenda tikanovapa umboo wakakwana wekuti mutemo iwoyu unofanira kuti unge uchibviswa iko zvino gwaro ratiri kuparura restate of civic tichariisa zvekare pamberi pehurumende tiine chikumbiro chekuti hurumende kubudikidza neparlamendi vaumbe inonzi iyo round table on the protection of civic space yatiri kuti muzirungu a nation building approach to civic space yakatosiyana zvikuru nepvo bill inoona masangano akazvimirira ega senge vavengi. Round table yatiri kukumbira hurumende iyi inotora masangano akazvimirira ega semapartners mukuvaka nyika ine runyararo. Saka hongu tinoshanda nehurumende panhau yekukurudzira kodzero dzevanhu nekuti ndivo vatinoti the primary duty bearer.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights Association, ZimRights, Vadzika Maibere, vachitaura nesu vari muHarare. Vatereri yechino chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupa inhau dzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutandere WhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link munokwanisawo kuenda pa Facebook page yedu patinokupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana ine vamwe nhau dze Studio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chamunopiwa naTaboka Ncube we Studio 7.
Nokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Nicole Chabata avo vakatadza kunyora maexams eolevu mushure mekunge vasungwa vari pamwe chete nava Jameson Timber veTripC nevamwe vechidiki. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndakasangana nematambudziko akawandisa asingaiti ekuti taka unopedzisira waconfused brain dzako, taingotukwa usina zvawaita, uchingoharaswa, hapana kana chinjavaita chiri normal, maingotukwa. Also patakarohwa handiti vaititora mavideos, so those videos vaiti vakamaona vaitanga kutituka vachiti pamwe mazita ekuti hazvasi right. Vakati abuse asingaite kana kwatikaita everything. Waingoti mapeni kuti vakaitika kangunga chinhu vanongoti ndimi vaita chichaitika ndimi. Hamena kuti nei cause vamwe maiso shamwari yama, it should be shamwari yamaititi. Vakaita demonstration vachere and that day tatenda kucourt but vaiita that demonstration yakauya kanzi matripusi ya demonstrator. Wati wati takatukwa tikadirwa magumbeze mvura and we had to sleep takamira kurimira usiku weso swika kwachena cause chiseu chatairara ichocho chinai chadirwa mvura mvura ichingoyerera magumbeze ese akaita kutota hapana nachinenge chiri chishino.
Turns out wakatadza kunyora maexams gore rino. Chii chakanyatsoitika chakakonzera izvi uyezve zvakakukanganisa zvakadi izvi wakatarisira kuti uchaita sei kuti uende mberi?
Nyaya maexams yakandikanganisa asingaite, yakandikanganisa kuzi ndakasungwa patime yataiita makala ndo aicho ndo time yataitotanga tanga kunyora makalas edu and by that time ndobva ndasungwa. Ndakazama kukumbira kuti ndokumbiro access yekuti ndinyore makalas angu apota chiuya ndichinyora ndichidi vakandirambira. Ndakakumbira futi even mabooks ekuverenga what what vaindirambira everything but zvemamwe zvaitouya hangu vairamba. So ndakazongogara but zvakandi affect asingaite cause like now ndakumirira next year January kuenda kuchikoro and so forth tanasina kuplana. And pa time yandakabuda time yanga itoripo kuti ndaigona kunyora ndikato ndaigona kunyora makala ndikatonyora but seems like kanditi makala tapedza kumaka. And by that time kuchikoro makalas aitomaka asati asubmit zvide vakagona undipa mukana wekuti ndainyora those colors even 1 week and so ndaigona kunyora makalas angu ndikafinisha ndononyora since ndainge nda register ndaitononyora zvikabudirira pati vakandirambira. Ndikazokumbira malawyers angu akandinyorera tsamba yekuti ndishandise that money kuzonyora next year June. Ende vakati tanzi mukatenga airtime yenyu mimi. Matenga airtime yenyu mukairasa kana kuti ikatota yaendwa nemvura. Makambodzokera here kuna vanhu vakava kutengesera airtime chiti tipe airtime yedu. Asvega zvatotiratidza kuti havasi kuda kuti ndishandise that money next year. So ndakufanira kutotsvaga imwe mari yekuti ndishandise for next year June.
Kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita namunzware Nicole Chabata avo vakasungwa vari pamwe chete nevamwe VCCC VHDK nava Jameson Timba. Tinokutendai kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya tichienderera mberi nehurukuro namuzware Nicole Chabata. Ini ndini Tavakanzuve ndiri muWashington DC. Kana muchida kupinda muchirongwa chevechidiki munogona kutibata panhamba dzinoti +12023947156.
Tinotenda Taboka nekuti pachirongwa chevechidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa na Evans Zininga we Studio 7.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu.
Ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Tine hurukuro yatakaita ne mudzidzisi aitidzidzisa chitendero cheIslam masvondo apfuura ayo, Imam Ishmael vari kwaMutare. Tikasiyira panzira hurukuro nekuda kwenguva, takuvakumbira vadzoke nhasi tipedzise nhaurirano yataiita. Takange tasiyira pekuti magwaro api anoshandiswa muchitendero cheIslam. Titangirei ipapo. Imam Ishmael.
Muchitendero cheIslam, ichokwadi tine bhuku dzene rinodaidzwa kuti Quran. Tinotenda kuti ndiro gwaro dzene rekupedzisira rine mashoko aMwari rakadzikiswa naMwari nenzira yeRevelation kuna mutumwa Muhammad rugare ngarove kwavari. Naizvozvo Quran ndiro rinopaura kutara mirayiro yese yatinotevedzera semaMuslims. Mukurarama kwedu mitemo ine chekuita nekutenda atingati mabeliefs, tenda muna Mwari, nzira dzekunamata nadzo, kugarisana nevamwe munharaunda, tenga nekutengeserana wanano zvekudya, kwedzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro tinozvitora muQur'an.
Qur'ani yamunotaura iyi inoshanduka here mukufamba kwemazuva? Pane zvinowedzerwa here? Pane zvinozobviswa here nekufamba kwenguva?
Chimwe chino chinodakadza kunzwa maererano neQur'an, bhuku dzene raMwari rekupedzisira, ndechekuti Mwari vakavimbisa kuchengetedza. Tinozviwana kubva muQur'an ndimechi 15:9. Kubva zvakapera kudzikiswa Qur'an, nekuti tati rakadzikiswa nenzira yeRevelation, kubva zvarakapera kudzikiswa kusvika pari nhasi, Qur'an harina kunge rachinjwa, kubviswa kana kuwedzerwa zvimwe zvikamu, dzimwe ndima kana mamwe mavara. Mwari vakarichengetedza nenzira yezinyorwa, kuti rakanyorwa mumagwaro rikave bhuku rakanyorwa, uye vakarichengetedza nenzira yepiri.
Ipapo panoda kutsanangurwa zvishoma apa. Inzira ipi?
Kurichengetedza muhana dzevanhu, tingati memorization. Suno zuru zvemaMuslims, varume, madzimai, vana, vakuru, vakachengeta Qur'ani rese muhana dzavo, kureva kuti vakari memorize kubva pandima yekutanga kusvika pandima yekupedzisira yechi 114, verses anokwana kuita 6236.
Saka ivo vanhu vane machengetero akadai ezvimwewe zvinhu here mukurarama?
Mamwe magwaro ezvitendero kana asiri ezvitendero kuti vanhu vakakwanisa kumachengetedza nenzira yekumaisa muhana dzavo, memorization. So ndechimwe chinhu chinoyemurika nekudakadza kana takatarisa Qur'an.
Icho chitendero cheIslam chakurumbira zvakadii pasi rese?
Islam iri pasi rose, yapararira pasi rose. Nokudaro munhu wese ane mukana wekuziva maererano neIslam ari kwaari ikoko. Tinovimba kuna nyika zuwara nasi yatingati haina mamuslims. Kune nyika zinenge dzine mamuslims akawanda chose. Kuitawo dzimwe zinenge dzine mamuslims as a minority. Asi nyaya ndeye kuti nzimbo imwe neimwe ine mamuslims. Saka vanhu vakasununguka chose kuenda pamizinda yeIslam, ingava mamasjids kana kuti mamosques, vobvunza havo zvavangada kuziva kuvadzidzi veIslam. Tinovimba vanobatsirika uye vakasununguka chose kunge vachitora gwara iri mukutsvagurudza kwavo maererano neIslam kana kuda kutevera dzidziso dzeIslam.
Aiwa, tinokutendai kwanhasi. Tigumirei pano. Vanoda kukubatai, vane mibvunzo, vanoda kunzwa zvizhinji pamusoro pechitendero ichi, vanokuwanaiwo kupi imimi?
Isusuwo tinokwanisa kuwanika paMutare Islamic Society number 1, 3rd Street, mudhorobha reMutare. Nhare mbozha dzinoti +263 777 520 175.
Tinotenda nedzidziso yanhasi. Vateereri, ndinokutendaiwo nemi kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ngativei pamwe chete zvakare svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans. Tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munau dzemitambo. Zvikwata zviri kupinda muPremier Soccer League mwaka unouya zviri kuremerwa nekunzi zvitambire mitambo yazvo kune dzimwe nhandare mushure mekumiswa kwenhandare idzo zvaishandisa pazvaive muDivision 1. Dzichinzi hadzikodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata zvakawanda zviri kupinda muPremier Soccer League hazvina nhandare dzakakodzera kutambirwa nhabvu yepamusoro yePSL sezvinodiwa nemitemo yakatarwa neZIFA. Mwaka wapera, Chegut Pirates neBikita Minerals dzakatamba mitambo yadzo yese yemwaka kure nevatsigiri vadzo mushure mekunge nhandare idzo vaishandisa muDivision 1 dzakanzi hadzikodzere kutambirwa nhabvu yePSL. Tel 1 yakasiyayo nhandare yayo iAscot Stadium iyo yaishandisa muDivision 1 ndokunoshandisa Butter Stadium kusvikira kwasara mitambo mishoma kuti makundano ePSL apere apo Ascot yakapera kugadziriswa. Kutambira kuBaobab Stadium kumhondorongezi panzvimbo yepfupa Jena Stadium muguta rayo reChegutu kunonzi kwakakanganisa matambiro eChegutu Pirates kusvika yabuda muPSL nekukundikana. Murairidzi weChegutu Pirates, Maxro Takaendesa Jongwe, anoti zvaive zvakaomera chikwata chavo pamwe nevatsigiri vavo kuti svondo rega rega vaibuda muChegutu kuenda kune mamwe maguta kunotamba mitambo yavo.
Ukatarisa Chegutu yaitravela about 212 kuenda nekudzoka. Jemu rese repahome. Yuzotravela futi kuendawe. Saka maplayers pachawo anoafektwa nekuramba achitravela. Kubva kwatiwo zvinodhurira masapoti kuti ateere mateams kwaanenge akunzi atambire.
Kutambira kure nemusha kwakakanganisawo zvekare Bikita Minerals neTel 1 idzo dzakatatarikawo ndokuzopona neburi retsono apo dzakararama ndokuramba dziri muPSL mitambo yave kupera. Izvi zvakaitika mushure mekunge nhandare dzezvikwata izvi dzakanzi hadzikodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro nekomiti yeZIFA yedzinhandare inotungamirwa navasharif Musa mushure meongororo yedzinhandare idzi. VaMusa vanoti zvikwata zvinofarira kubatana nemakanzuru pamwe nemakambani akazvimirira ega mukugadzirisa dzinhandare nekuti ivo vari kutevera mitemo yakatarwa neCAF. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaProsper Chimusoro vanoti hudzvinyiriri kurambidza zvikwata kushandisa nhandare dzazvo zvave muPSL mushure mekudzishandisa muDivision 1. Jongwe anoti ZIFA inofarira kurerutsa mitemo yokushandiswa kwedzinhandare kuitira kuti zvikwata zvese zvitambire pamusha.
Nyika chaiwo haina mastadiums akadaro, pane tinoti maclubs vanhu vari kuisa maresources vaomeserwe zvakadaro. Ndaifunga kuti chinonyanyokosha kuti pakangovawo nemadressing room ari nani, bhora vanhu ngavaregerwa vachitambira pamagrounds avo, vopiwa mukana wekuti vagadzirise magrounds vachitambira pahumpa.
Imwe ongororo ichaitwa kunhandare dziri kushandiswa nezvikwata zvichangopinda muPSL, Kweko United, Scotland, Triangle neZesa Wange. Kweko United iri kushandisa Toad Stadium, Triangle inotambira muGibbo, Zesa Wange inoshandisa Chakona Stadium, Scotland yanga ishandisa Rufaro Stadium asi inonzi iri kugadzirisa Mabvuku Ground. Murairidzi weKweko United Prince Matore anoti ishuwiro yake kuti varambe vari muToad Stadium pane kuenda kubhata kana kuAscot kuGweru.
Sasi tinongokurudzirawo vakuru vedu kuti vakwanise kutigadzirira nhandare kuti tikwanise kutambira pamusha. Zvinokwanisa kutibatsirawo kuti tiwane the 12th supporter anozoita kuti titambe zvine simba kuti tiwanewo mapoints pahome kuti tifaire.
Kukosha kwekutambira pamusha kwakaratidzwa pachena apo Simba Bora yakatora mukombe weleague ichishandisa Wadzana Stadium mushure mekutatarika apo yaishanya nekunoshandisa Baobab Stadium kuMondorongezi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti achange achishanda nehurumende mukuedza kuita kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa munyika. Vaimbova mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa vanoshoropodza kuputswa kwedzimba nemakanzuru dzichinzi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo. Zvikwata zviri kupinda muPremier Soccer League zviri kuremerwa nekutambira mitambo yazvo kune dzimwe nhandare mushure mekumiswa kwenhandare idzo dzaishandisa muDivision 1. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC.